Varume vakawanda vataura neStudio 7 vanoti chirongwa chevasectomy chakanaka chaizvo, asi vakapa zvimwe zvezvezvikonzero zviri kuita kuti vasatambira chirongwa ichi. Baba Clyde Zumbika vanoti nyaya iyi yakanakisa chaizvo, asi varume vanotya kuzorambwa nemadzimai avo vozosara vasingakwanise kuzvara vamwe vana nemukadzi wavanenge vazoroora. Vamwewo vataura kuti
chirongwa chevasectomy
chinosiya varume vaita semadhonza, nokudaro vanoti vakadzi ngavaendere mberi nekuronga
mhuri
sezvavagara vachiita.
Dai varume tave involved muna nyaya dzefamily planning idzodzidzi, but varume manje ndofunga vachiri mumashure munyaya idzodzidzo mbichana. But chimwe chinokurudzirwa wakadzi wacho watinawo ivavo, because unoziva kuti ukanga waitwa ina reverse ka handit, saka vakadzi vanofanira kunge mawirirana kuti tichange tiritese, because anoti waitwa izvozvo bhati handichakuda iwo ukarorongwa mukadzi apasina vanhu. Saka tinge chingoti vakadzi tikanga tawirirana, vakadzi wowo wakabatanawo neni pane kuti anozondisiya indaitwa izvozvo zvazvizobuda.
Asi Dr. Chikore vakurudzira varume kuti varerutsirewo vaka nekutora danho rekuronga mhuri, uye vaendera mberi vachiti operation iyi inoitwa zviri nyore nyore munhu akatosvinura.
Zvisinganyanyonzwisisiwa nevanhu vazhinji zvakawanda, yekuti saka ndikaitwa vasectomy ndakuita donza. Zvese izvozvo ndezvekunyepa, tinongosunga chubhu chete inofambisa mbeu. Patinosvika pakuti tanakidzwa nemutambo wepabonde, murume anongoburitsa madziwa anofanira kunge achiburitsa, but anenge asisina chimbeu idzodzo.
Ramberi zvakare vachiti operation iyi haichinje maitiro epabonde, uye haina kusiyana neinoitwa vakadzi yokusunga tsinga dzinofambisa mazai anobuda mudendere rinonzi ovary pachirungu.
Procedure iyi inonzi nzira yefirapo. Tisati taita procedure iyoyo, tinotsanangurira baba kuti zvo ndeyefirapo ende hatidzokera kumashure kana tatoita. Saka iyi nzira inosarudzwana nababa vanenge vati ini mhuri yangu yakwana. Kana wozodawo kuti aiwa ndada kubara mumwe mwana, zvinhu zvatisingazokurudzira. Zvinokwanisa kuitika hazvo, asi muorganization yedu hatiite izvozvo. Zvinokwanisa kuitwawo kumwe, but zvinenge zvaakuti dhurei.
Mukuru wesangano repopulation services Zimbabwe amai Pester Siraha vanoti varume vanofanira kutambira nzira yekuronga mhuri iyi, kwete kungosiyira zvose kumadzimai.
Pane dzekusungwa machubhu vanouya ana baba, asi havana kuwanda. Vakanyanya kuwanda ndana mai. Panana baba apa, think zvatinofanirwa kuita kutokurudzira kuti ana baba vanzwisise kuti family planning haisi ana mai chete. Vanogona kuuyawo vachisungwa machubhu iyoyo. Kuziva kwekuti kune nzira yana baba zvinofanirwa kutaurwa zvakawanda, yatinozoti awareness.
Amai Siraha vanoti makiriniki epopulation services Zimbabwe anorapawo vanhu vane zvirwere zvepabonde, vane utachiwana hweHIV uye vakadzi vanenge vabva pamuviri.
Family planning handiyo yega yatinopa kumaclinics kwedu. Tinopa futi yatinoti general health. Saka zvimwe zvirwere izvi zvinosanganisira izvozvo zvokuti kana munhu akauya achibuda ropa tinomubatsira sei. Zvatinenge tatadzawo tinoendesawo kune zvimwe zvipatara zvikuru. Zvatinenge tichikwanisa tobatsira, zvatisingakwanise tiendesawo mberi.
Sangano repopulation service Zimbabwe rave nemakore 30 kubva raumbwa kushanda munyika, zvokuti chirongwa chekuita maoperation evasectomy chakazosimudzirwa kwapfuura makore 15. Dr. Chikore vanoti varume mezana nemakumi manomwe nevasere kana kuti 178 ndivo vakakwanisa kuitwa vasectomy mumakore mashanu akapfuura. Vaendera mberi vachiti huwandu hwevanhu vari kuda kuitwa operation iyi hwakatokwira zvakanyanya, asi zvakazokanganiswa nekupararira kwechirwere checovid-19 kutanga gore rakapera, apo vanhu vaikurudzirwa kugara mudzimba. Population Services Zimbabwe inoti yakangokwanisa kuita maoperation pavarume 23 gore rakapfuura, uye vakaitwa gore rino vanosvika 11 chete, asi kune vakawandawo vanonzi vakatonyoreswa kuti vapinde muchirongwa ichi. Sangano rinoona nezvekuronga mhuri reZimbabwe National Family Planning Council rinoti dunhu remanekaland ndiro rine varume vakawanda vari kuzvipira kutevedzera nzira yekuronga mhuri yevanhurume kana kuti vasectomy iyi. Ndakamirira Studio 7 Muharare, ndini Kirimdzamiri.